Ziri kufamba, Zimbabwe kamuzi watu wetu tunofaya, ziri kufaya kuno. Sinsi takambotaura nemipaya, tiri vanhu vakaunganidza tumarito, takaunganidza itwocho, tikaita maflyers, tikaita mayard signs, avanonyanya kushandisa kuno uku. Chinhu chikuru chatina kushandisa, chatina kukwanisa kuita mabillboards, because anotidhure ipichana, ane mathousands anodiwa. Saka shoma katanchiwana ikako, ndokatanchishandisa kuitawo tunhu tudikidiki, tunokwanisa kusvika kune vanhu vese vatinofunga kuti avo ndovachativhotera. Tichidaro futi tiri kuita door to door, we've been doing here, yatinoti door to door for the past maybe 25 days now. Saka tiri kurova mativi ese, north, south, east, west, tichienda door to door. Ndine mavolunteers andinawo. Ndiri kutraya kunge ndiri kwese kwese. Allen Town yakakura zvekuti handingakwanisa hangu kuva ndiri kwese, saka ndine vamwe volunteers vanoendawo vari vega vachinotaurawo nevanhu vachisaingawe mabusiness cards. Ndakaita team ye about 14 people vandakapa mabusiness card, and then ndine strategist wangu anonzi Francis Mawindi, ndiye ari pamberi pecampaign, ndiye wandichitaura naye tichistrategize zvinhu zvese. But to be honest with you, ziri kufamba ini tiri kuwana response yakawanda chaizvo kune vanhu vari kutizvo vachativhotera.
Ende zvipi zvamungandongedza kuti zviri kukanganisa iwo mugadziri wenyu?
Problem yandingataure yekuti in problem yekuti ndiyo yatiri kukwanisa kuita ndeye mabillboards. Otherwise zvimwe zvese hapana chiri kutikanganisa, vanhu vane response yavo iri positive, vanhu vari kutisapota. Kune mavolunteers aiyo ari kuvolunteer kuisa mota dzavo nepetro vachienda kunotikampenera mudzimba dzasingakwanisi kusvika. Chikuru chandaida chaizvoya zvandaida kuti ndiite ndechekuisawo mabillboards kana matatu kana maviri Mualen Town, avo vanenge vachionekwawo nevanhu vanenge vachipinda Mualen Town vachidriva munongodzawo billboards inenge ichiratidza rakakura. Ndo chinhu chatakangotadza chete kuisa, because mari dzacho dzinodiwa dzakati wandei, hatina kukwanisa kureza mari yakatiwo. Saka ndo chingave chakandikanganisa chete, but zvimwe zvese zviri on place, zvimwe zvese zviri paground. Saka that's the only main thing, otherwise everything else is positive.
Asi munoona muine mukana wakakura zvakadii wekubudirira musarudzo idzodzi?
Kuhwina tinofanira kuhwina. I think kubudirira chabudirira, because sekutaura kwandiri kuita door to door yatiri kuita tiri kuwana response yakawanda, and vanhu vari kunyatsopromisa kuti vachamuka. And hakusati kwamboitika vhoti yakadai, so vanhu vakawanda havadi kuvhota. But this time since vari kuona kuti pane munhu weganda ravo mublack achikwikidzana nevarungu avo, I'm the first one kukwikidzana paumeya muno muUnited States as a whole, especially munhu wekuAfrica ndini ndatanga kuzviita. Saka pane interest yakawanda kune vanhu, even kuvarungu chaiko kana kumaspanish kana kuvedu, vanhu vechitema vari kunyatsonakidzwa nazvo, ende vari kunyatsokuona kuti hapano zviri kufamba. I think ndichahwina. So far ndakambonzi nemorning call ndandiripa 60% chances dzekuhwina, saka tiri kutarisira kuti tichahwina musi weTuesday.
Takaona mumwe wevamuri kukwikidzana naye musarudzo idzodzi anove meya pari zvino vaEd Polowski, vachitsigirwa nemasangano evashandi. Mungaona izvi zviine zvazvinokukanganisa iwe here?
Izvo hazvina, because masangano acho iwayo amuri kutaura amwe acho haasi muno. Masangano ari kumangira muNew Jersey samwete, and vanhu vasingakwanisi kuvhota vanongove nevanhu vanongoitawo business muno muAllen Town. Saka ndivo vakavapawo mari. Actually makaona kuti vakavapa mari dzakawanda dzekuti vakwanise kurana kampeni yavo, and handifungi kuti zvinhu zvingatikwanganise, because kana muchiverenga manewspaper ivo vaEd Polowski vacho vane 54 indictments dzavari kurana against neFBI. Vari kutarisirwa kuenda kucourt muna February 16, I think, if I'm not mistaken. Saka vane mhosva idzo dzavakatarisana nadzo dzavari kuramba kuti havana kuita. But the only thing ndezvekuti dziri kuuya after election, saka vari kuti ndomborana election ndohwina. Kana ndahwina tozoenda kumhosva. Saka handifungi kuti ndiri kutya zvakanyanya kuti vangandikonde. Ndiri kutarisira kuvakonda ini, because vanhu vakawanda havachavadi, and vari kutarisirawo kuti ino munhu achatarisana nemhosva dzakawanda muna February. Saka nahwina zvozoita sei manje. Saka munhu wandingongotiwo tinongochionana 50-50, but ndiri kutarisira kuhwina, ndiri kutarisira kuvabhita. Havasi kunyanya kundityisa chaizvo.